My vaccine notice wa aifana kuva effective muna October of 2019 ndokunge makoparidzi anganga asina kukwirirana nearrest kanzo mutime frame iri before in 19 October of which muswa 5 September wakawirirana unefu kanzo ii utori kumashure zvakanyanyisa nemazuva anga akatarirwa ndidare redzimhosva kuti vataurirane saka tinoona isusu kuti pane jubilisiti kana kuti pane kahori karipo already nekamweya karipo already mukati mekanzuru kekusada kuti vanhu vangogara panzvimbo after vatotora a decision again mufu council. Fu council inogarwa nema council employees, town clerk, ma head of departments ese anenge arimo nema councillors ese even na mayor of Harare anogara zvakare mufu council iyoyo. Saka zvichireva kuti ivo vasi kutorespectawo zvakare ma decisions avanotora mufu council ekuti vanga vachigadzika vanhu panzvimbo vasada zvavo tikuona vanonge kutora nyaya yekuda kunakurana kuenda kunhau kulo kwagovernment kuti tazopuwa pressure utazodii but basa iroro rokwamisa mapepa ndiri Harare City Council. Saka Harare City Council tikuona kuti yakuda kuhwanda nekuda kushandisa Ministry of Local Government. Kune zvimwe zvinhu zvai zvaire kutadza kungoita
pindu raitinzwe vahlachwa
isu sebato remdc hatirovi mukatakaviga mupini regai titi chokwadi chese tichiti vhuru apa hachinzwike nemhuri yezimbabwe nyaya irikunetsa muharare kana kuti mumatowns akati kuti kusanganisira vanachitungwiza vana epuetsi kwakasiyana siyana kugara kwekuita vanhu kuzvisiri zvinonga zvichinza zvazvisi pamutemo kana kuti zvisina kunyatsorongwa zvakanaka inyaya yehurumende yezanu pf vanenge vachida kutsvaga mavhoti pega pega patinoenda kuelection zanu pf inounza kaprogramu kayo kekuda kupusisa vana vezimbabwe kekuda kuvhiringidza vana vezimbabwe tinozviziva takuenda kuelection vanotanga maprogramu avo like yavakatanga iyoyo yainzi command housing vachigadzika vanhu mustate land vachigadzika vanhu mukanzol land kumastructures kwavo ezanu pf zvinhu zvinotozikanwa izvozvo kuti vanhu vaipuwa makadzi vanhu vaishandisa makadzi ezanu pf vashandisa mastructures ezanu pf chairperson wezanu pf nenge ari chairperson wemacooperatives avaigadzira ivo kumastructures kwavo vachida kutsvaga mavhoti navo zanu pf anotanga kuputsira vanhu dzimba nhasi ine history yekuputsira vanhu dzimba opa rache muramba tsvina inotaurwa ye izanu pf yakaputsira vanhu dzimba Emerson Mnangagwa aripo Robert Mugabe aripo
vadzikiti munoona sei zviri kutaurwawo neve MDC Alliance zvekuti hurumende iri kusunga makanzuro ayo nechinangwa chekuda kukanganisa kuitwa kwebasa uye kuda kukurudzirawo nyaya dzeuori
tenderi nazvo kuti nezvematongerwo enyika pamusana pekuti izvo macouncil officials mazhinji anga akunyanya kupinda munyaya yeland vachitora advantage fumacooperatives vazhinji vacho vanga vachitora advantage fumaopen spaces zvanga vachiita mumaopen spaces manji kazhinji kacho macouncillers ndo anoshanda pakuapprova nekurekomenda maopen spaces kunge anga achiitwa change of use kana zvichibvira kuti petuke change of use saka ifaindo kuti macouncillers iwayo ndo anga achiita collude nemaindividuals kwete macooperatives aya atoma individuals vaita collude nemaindividuals ndo vanga vachiita maplans vofambira land idzodzo vafambira land idzodzo whether procedural unprocedural land idzodzo dzorova chirikiriki pasina kana 3 weeks or 4 weeks vanhu vatinenge vakutonzi patobuda allocation letter vanhu vakutopuwa masenzi iwayo akutotengeswa because mainfus anenge ari padhuze nepanhu pariserviced
petai zvenyu chirongwa chedu vahlachwayo hatingasweriri kuvhiyakatiyo
ndinoona mukoma dzikiti ava asi kunyatsoziva kuti macouncillers vari kusungirwe chii munoona kuti nyaya yari kutaura inyaya yezvinhu zvavanonga vachiita kuzanu pf inyaya yezvinhu zvavanoswera vachiita zvese zvekutara land zvokudii vachiteerera maopen space zvinhu zvoitwa nemaland barons ende maland barons anozikanwa zvevanhu vezanu pf hakuna land baron yaunoona kumdc maland barons ese anozikanwa ndezanu pf ende ndo vanofanda zanu pf zvinozikanwa